gakamari ripakati pehurumende ndevarairidzi avo varikupika kuti havazi kuzodzokera kubasa nekuda kwemihoro iri pasi roita kuti zvinhu zvirambe zvakaita manyamamire nerongo muzvikoro. Izvi ndizvo zvakaita kuti mumwe mubereki anoshandira muguta reFrancistown muBotswana, amai Emilia Dzokonya, vajambise mwana vavo bhodha ndokunomutsvagira chikoro chepasi pemuti munyika iyi.
Tiri kukumbirawo kuti Botswana government itibatsire kuti vana vedu vaende kuchikoro, tavabvisa kuZimbabwe tichiuya navo kunoku. Hazvizobetseri kuti vaende kuchikoro pasina permit. Saka tinokumbirawo Botswana government tiitirewo permit kuti inzwisisewo iri kuona situation yatiinayo kumusha. Ngavati understandewo ipapo chikumbiro.
Shuviro yekuti mwana vavo asashandise nzira dzemusango kana achipinda ndokubuda muBotswana iripo. Asamai Dzokonya vaudza Studio 7 kuti kusabuda kumapassport ndiko kwakaita kuti vajambise mwana bhodha. Kunyange hazvo chikoro chava kupindwa nemwana wavo chisina kunyoreswa zviri pamutemo, amai Dzokonya vanoti chikoro ichi chinourongwa nechimwe chikoro chehurumende wekuti vana vanodzidza pachikoro ichi vanonyorera mazamanishen avo pachikoro chehurumende ichi. Mutungamiri werimwe sangano revarairidzi reprogressive teachers union of Zimbabwe kana kuti PTUZ muchidimbu Dr Takavafira Zhou vanoti uwandu hwevana muzvikoro huri kudzikira nezvikamu 13 zvine zviga zvishanu kubva muzana kana kuti 13.5% gore negore kubva muna 2019.
Zvinhu hazvina kunyanyomira zvakanaka maringe needucation muZimbabwe. Tiri kuona kuti vana vari kuenda kuchikoro vadropa ne 35% tichikompeya vana kubva 2019, 2020, 2021, 2022.
Dr Joe vaenderera mberi vachiti vabereki vari kuendesa vana vavo kunyika dzakatenderedza Zimbabwe senzira yekutsvagira vana vavo dzidzo iri nani nokuda kwokusamira zvakanaka kwezvinhu munyika.
Vabereki vakawanda vari muneighboring countries Zambia, Botswana, South Africa, Namibia vari kutora vana vavo kubva muZimbabwe vachinodzidza kumaneighboring countries. Asiwo kune vamwe vasina vabereki varinoshanda mumaneighboring countries vasina kwokuenda vavakungonofudza mbudzi kana ngoitawo maborder jumper kunononga maorange maneighboring countries.
Gurukota rinoona nezvedzidzo muBotswana vaFidelis Mulau vaudza Studio 7 parunaro kuti hurumende yenyika iyi inoziva kuti kune vana vari kudzidzisirwa muDzimba zvisiri pamutemo, ruzhinji rwavo ruri vabva kure kunyanya zvizvarwa zveZimbabwe.
Hurumende inoziva kuti kune vana vanodzidzisirwa muDzimba ruzhinji rwavo vabva kure uye vachidzidziswa nevabva kure zvakare kunyanya zvizvarwa zveZimbabwe. Asi hativarasi nekuti hurumende inoziva matambudziko ari kusangana nevanoda dzidzo muZimbabwe.
Asi vaenderera mberi vachiti hurumende yeBotswana haizi kuzokurumidza kumedza kutsenga ichada ichizovhara zvikoro izvi nokuti zviri kuita basa guru rokuderedza uwandu hwevana muzvikoro zveveruzhinji. Nyanzvi munyadzidzidzo uye vari muridzi wechikoro chetry again academy icho chiri muguta reGaborone muBotswana vatrimo matiza vanoti vana vanodzidzisirwa muDzimba vanobata zvakapetwa kaviri kana zvichienzaniswa nevana vanodzidziswa vari vazhinji muzvikoro.
Vana vanodzidziswa vari vashoma vanokwanisa kuperforma zviri nani. Reason being that kune individual attention yekuti mudzidzisi anokwanisa kuva nenguva yekuti akwanise kuvaatenda individual and attending their individual needs.
Hurumende yakatarisana nedambudziko rekurasikirwa nevarayini zvizuru zana nemakumi matatu nezvishanu kana kuti 135,000 avo vanonzi vachamiswa mabasa kana vakasadzokera pamabasa svondo rinouya. Kunyange hazvo Zimbabwe ichida vamwe varayiridzi zviuru makumi mashanu nezvishanu kana kuti 55,000 pamusoro kuti zvikoro zvese zvinodarika zviuru zvipfumbamwe munyika zvive nevarayiridzi vakakwana. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana, ndini Shingirai Madondo.